Mumwe wevatorwa zvino zvavanga vachitengesa vanesbet gumbo vanoti vasara vasisina chekubata sezvo zvinhu zvese zvavanga vawaridza pavanowanzotengesera mazuva ese zvatorwa nemasoja mapurisa ezrp pamwe nemapurisa ekanzuru
utungamiri huripo hunoziva dambudziko rezimbabwe ikonomi yakadhakwa mabasa hakuna saka kurarama kwezimbabwe munhu anotsvaga zvekuzvitengesera kuti aone kuriritira mhuri aone zvekuita izvi zvinozikanwa chero napurezidendi but dambudziko raakuitika manje taakuona kuti taakudzingirirwa pamabasa pedu neami mapurisa kanzuru zvose handizivi kuti vanoda kuti tiite sei
mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vapanuotsomondo vanoti havasi kufara nezvava kuitwa nemasoja kupindira munyaya dzisinei nekuchengetedza nyika
mavhenda tinovanhu vepasi masava kutambura kubatwa kwacho kwatoita ikokoko hatichabatwi nemapurisa ekanzuro tatobatwa nemasoja chaiwo chaiwo ari mufu combat uniform yeami chaiyo chaiyo lasiline yedefense yenyika ndiyo yakubata vanhu vari kutambudzika
varuben mahoka vanoti zvinovarwadza kuti vamunangagwa vave kukanganwa chazuro nehope vachiti kuti vave pachigaro hakusi kuda kwezanup f chete asi kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji vakabatana nenhengo dzebato riri kutonga ndiko kwakaita kuti vave pachigaro nokudaro vamahoka vati vamunangagwa vanofanira kutora matanho anogadzirisa nyaya dzinobata raramo yevanhu kwete kusoropedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya
takafara chimacha tiri pamwe chete sevano nyika yese yezimbabwe tiri mapato akasiyana isu tive kuchechi nevamwe vemapolitical parties taimacha pamwe chete tichifarira kuti tabvisa varobert mugabe
zvichakadai muzvare tapi wakawadza avo vanoraramawo nekutengesa vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti igadzirise nyaya dzekushayikwa kuri kuitwa mabasa neveruzhinji kuitira kuti vanotengesa mumigwagwa vawanewo zvimwe zvekuita muzvare kawadza vati kudzinga kwavari kuitwa mumigwagwa kwakafanana nekutongerwa rufu sezvo vachiti kutengesa mumigwagwa ndiko kuri kuita kuti ivo nevana vavo vawane chouviri
isusu tinorarama nekutengesa ngavavhure maindastry toenda kunoshanda maindastry hatidiwo kutengesa mustreet vatiri kutengesa mustreet nenyaya yekuti hatina mabasa ekuita
mutauriri wemasoja kenel overson mugwisi vaudza studio 7 parunhare kuti kanzuro yeharare ndiyo iri kudzinga vanhu mumigwagwa vachiti ivo semasoja basa ravo chete nderekuona kuti zviri kuitwa izvi zvaitwa murunyararo hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba kutizwe divi ravo panyaya iyi hatina kukwanisawo kutaura nameya wedhorobha reharare vabernard manyenyeni kutizwe divi ravo panyaya iyi asi mutauriri wekanzuro yavo vamichael chideme vakaudza nhepfenyuro yezbc nezuro manheru kuti kanzuro yavo ichatora matanho akasimba kuti vanotengesera mumigwagwa vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuro kwete zvokuti vanotengesera mumigwagwa vave kungomera sehohwa vachiita mabiro ajojina pakati pedhorobha vasingabhadhare mitero kukanzuro vanotengesera mumigwagwa vanoti vari kutsimbirirwa mwena unobuda itya sezvo vachiti nzvimbo dzakatarwa nekanzuro dziri kure nevanhu vanotenga zvavanenge vachitengesa uye vanoti zvakare havakwane panzvimbo idzi ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.